Vanhu ava vanoti vave nemakore akawanda vachibhadhara mitero kugoromonzi Rural District Council asi pasina chinobuda uye vanoti zvave kuitika panzvimbo iyi zvinogona kukonzera zvirwere zvemanyoka. Mumwe vanotengesa panzvimbo iyi amai Jessica Mawodzwa vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana kuti kunyange hazvo vari kubhadhara mutero hapana chavari kuitirwa nekanzuru yavo.
Dambudziko mberatina zvimbuzi achitorina zvachose. Taneta nekuisa chicheme chikukanzuru. Kufa patene makore mana mashanu adarika. Kanzura vatina wezvinhu zvakanga vasati vapachigaro. Asangosvika dambudziko riri papi? Riripo. Kanzuru chairi kuda. Kanzuru ngoda mari dzedu isisi dzemutero. Asi kuti chinzwewo zvichemo zvedu isisi. Kuti nonzi utano hwemunhu chii imvura nechimbuzi. Kanzura ina basa nazvizvozvo. Changu avo akangotora mari dzedu dzemutero zvavo zvaita sei? Zvaita. Pana pete kubhadhara $45 pamwedzi. Pane vanotengesa tunyama-nyama tumazepi uku varikubhadhara $10 pasvondo. Bhati mari chairi kuita hapana.
Vamwewo amai vasina kuda kudomwa nezita vaudza Studio 7 kuti havaoni chikonzero chekuramba vachibhadhara mitero nekuti hapana chavari kuwana kubva kukanzuru.
Matambudziko atakatarisana nawo panapa ndeyekuti isusu panapaka sevanhu vanenge vachiteerera tinenge tichitarisawo maservicesiwo ari valid kwatiri. Zvinoenderanawo nekubhadhara kwatinenge tichidini tichiita. Hatina toilet, hatina mvura, hatina mastructures, bhini dzimwe nguva tinotomboita konde kutoti titakuri titsvage munhu anotirasira bhini panapa. Kanzuru iripo takutadza kugara panapa. Saka tinongokumbirawo kungotiwo kanzuru ingotionawo sevanhuwo.
Sachigaro wesangano regoromonzi Vendors Association vatichaona mazhambe vaudzawo Studio 7 kuti zvave kuitwa nevanhu pashowgrounds zvinonzwisisika sezvo zvichemo zvavo zvave nemakore zvisina kugadziriswa.
Vazhinji vakutobhoikota kutobhadha but isusu tichitaura necouncil kuti ngatimbo isusu seexecutive tichitaura necouncil kuti vanhu vasati varamba kubhadhara ivo ngavatigadzirire zvichemo zvedu zvigadziriswe. Asi vazhinji vakatoramba kudhara kuti isu hatigoni kuramanikidza kuti rambai muchibhadhara rambai muchibhadhara since nyaya yaane nguva ichiita se ichitaurwa nezvayo yarebesa.
Pane vanhu vanodarika churu vanotengesera mumigwagwa pashowgrounds kudomboshava uye vakatomboita mudeme-mudeme wekutenga zvidhinha nesamende kuti vavakise zvimbuzi asi havana kuwana rutsigiro kubva kukanzuru.
Takamutaura necouncil through the councillor vakatitaurawo kuti tikasvika pakuinanapa takufanotengawo mabags esiment ivo vachiunza zvidhinha nezvimwewo. Tikatenga semavendors vakontributa mari yedu tikatenga 10 bags dzesiment dzitoripo izvezvizvo but up to now we lobbying navo tichitaura navo havanana chavati vagadzirisa.
Kanzura weward 4 mugoromonzi Rural District Council avo vanomirira nzvimbo iyi vatapiwa murima vaudza Studio 7 kuti kanzuro yavo yakaita chisungo kare chekuti zvinhu zvigadziriswe pashowgrounds uye havachaziva kuti chii chiri kutadzisa basa kufambira mberi.
Takaita resolution kukomiti yedu yefinance kuti wadi riri kubvisa mari yakawanda stiriki ndo richambotanga kudi kuprioritizwa kuti vadzoserewo kuvanhu kwaunenge kuchibviswa but so far ndofunga tane 9 months takaita resolution iyoyo hakuna chati chauya chiri kubva kukanzuru kuti chibatsiridze ward 4. Ward 4 tichitarisa ndo ndingangoti bread basket yegoromonzi yese as a whole ine 25 mawards. Mari zhinji inobva pano pachirodzero pashowground ndo panobva mari yese inoshanda kukanzuru.
Vamurima vanoyo nhengo yekomiti inoona nezvemari mugoromonzi Rural District Council vati pashowgrounds ndipo panobva mari yemitero yakawanda kukanzuru kudarika nzvimbo dzese mugoromonzi uye zvakakosha kuti kanzuru iitire vanhu zvavanoda kuti vasarege kubhadhara mitero. Vavimbisa kuti vachagara pasi nevakuru vakuru mukanzuru yavo kuti matambudziko akatarisana nevanhu vepashowgrounds agadziriswe. Ndakamirira Studio 7 kudomboshava, ndini Godwin Mangudla.